taura chokwadi ine dambudziko randinaro kana kubvira mazuva anda andichitungamirira bhora handiro venyoka ndakavega mupinyi ende handinyare kunongedzera munhu kuti iwe uri kukundikana vamwe vanhu vatiregerera muno muzimbabwe vanofanana naiye honorable mp wamadanawe munoziva bhora redu iri people have been exceedingly quiet bhora richitsondeka even ejiagiti haakutaurwa iyi takasovaudza kare kuti honai vana vari kuenda kunze kwenyika kunochovheswa makasa ebhora ndofunga vana brigadier general machingaidze kubvira pavaitungamirira SRC takavazivisa tanyeurirwa nevana kuti no kwatiri kuenda kunze kwenyika uku tiri kubatiswa zvakawanda muparamende vose ivo vae maMP tinovaona kumabhora uku asi hatina kunzwa muchiitwa mhere kunzi no ngakuitwe inquiry ongorore kuti bhora ramira sei nekuti kutaura chokwadi chaiko mamiriro aita bhora muzimbabwe is just as good as that hatisisina national team maunder 17 vatarisana nekubhanwa kwemakore matatu maunder 20 vanangobhanwa zvakare kwemakore matatu
vachitando munotii nezvekutaurwa navasamba
zvimwe ndinopindirana nazvo ende zvizhinji ndinozvionawo asi chekutanga ndechekuti vanhu vakanganisa ende vatadza kuti bhora redu ribudirire haisirizirwa asi kuti tisu hurumende ngatibvumei kuti hatina kumbobvira tawana plan yekuti tinoita sei kuti matimu edu achene into professional hatina kumbobvira taita kuti tione kuti hurumende ichatibvira sei bhora redu for the past 30 years dynamos nanhasi ichiri kutongwa iri pazasi pomuti saka murikunga ti bhora ringazozinetera tiriinoenda kuti Camps United ndiyo zvimwe chete Ireland ndiyo zvimwe chete saka hapana tingataura kuti inational team asi hatina kurongeka sehurumende maMP kana kuti mapolitical parties anoenda ikoko kubhora aita kunotsvaga chete mavhoti asi kwete kuda kuti nhabvu ikubiriri haisiri bhora chete torai kuti kuboxing takanga tinana Glenton tinago takanga tinana Kilimanjaro asi iko zvino hakuna munhu uriko endai kutennis ikoro nhasi hakuna chiriko endai kucricket hakuna chichiriko endaizve kuany sport irimwe muzimbabwe tese tadzikira pane zvikonzero zvaita izvozvo pane nyaya yataurwa navasamba kuti aiwa paramende haina kumbotaurisa kuti chii chaitwa kuasia gate aiwa ripoti yachona yakaitwa iriko hainoda prezidendo chete
vasambo tinonzwa vamwe vachiti mitemo yefifa haibvumidzi hurumende kuti dzipindire mukufambiswa kwenyaya dzenhabvu tingaona here fifa ichizoregerera hurumende kana yakanga yapindira
mutemo uyu wekunzi hurumende hadzitenderwi kupindira vazhinji hatinyatsounzwisisa mutemo uyu chinonzi kupindira chii ndopatinofanira kunge tichinzwisisa ipapo tine that parliamentary select committee vanotenderwa nemitemo yezimbabwe nekuti sangano rezifa riri pasi pesrc ende SRC inotora masimba ayo from an act of parliament saka SRC vakatora matanho aripo kuda kuti vasimudzire bhora muno hainganzi it's a government interference
vachitando imi munoti
kinya hurumende yakapindira ikapedzisira yabhaniwa ikanogadzira mastructures kubva pasi ende bhora rekinya reimwe nyika richada kupasa egambo rebhora riri kusumukira ndiri kuti inini zvingatova nani kuti hurumende ipindire fifa iti dzinge iti dhane pamakore iwayo isii tichigadzirira musha wedu kuti unati zvingatozvibetsera
vasambo munoti
ndinotenderana navo zvinofanira kunge zvichiitwa zifa ngaichienda yega kufifa kuti isusu tambofunga kuti timire tichigadzirisa musha wedu saka tanga tichikumbira kuti timbomira todzokera kudrawing board totanga patsva.